Manerakana na kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7.
Tichitefe nyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ewe tulela indaba ezimqotho nge Zimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vatereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wemugovera chikumi 10, 2023. Makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemire ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoizvi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Hurumende yavamunangagwa inopa ruremekedzo rwegamba renyika kuna Mushakabvu Reverend Ndavanengi Sithole avakashaya muna 2000. Bato rinopikisa reDemocratic Union of Zimbabwe rinoparura zviri pamutemo. Urongwa waro muHarare nhasi mutungamiri waro Robert Chapman vachiti matambudziko ari munyika akawandisa uye kuagadzirisa nyika inotoda vanhu vanorevesa. Vanotevera nhabvu munyika vakawanda votarisira kuti chikwata cheManchester City chichakunda mumutambo weUEFA Champions League pachiri kusangana neInter Milan manheru anhasi. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mazana evanhu aungana nhasi pamabiko ekupa ruremekedzo rwegamba renyika kuMushakabvu Reverend Ndavanengi Sithole avakashaya muna 2000. Mumashoko avo pagungano iri iro raitirwa paEmerald Primary School kuChipinge, mutungamiri wenyika vaemarson Munangagwa avanga vakamirirwa negurukota rezvekudzivirirwa kwenyika amai Opa Muchingurika Shiri vati Zimbabwe ingadai isina kusununguka dai pasina magamba akaita saReverend Sithole. Vati hurumende yavo yakatora danho rekuremekedza vese vakarwira hondo yerusununguko vachiti Reverend Sithole mumwe wevanhu ava kunyange hazvo vakapokana nevamwe vavo panguva yehondo. Mhuri yavaSithole yatambira ruremekedzo rwapiwa baba vavo ichiti vanokodzera kupiwa ruremekedzo urwu. Mwanasikana vaReverend Sithole Dr. Sifiso Sithole Baro vati mhuri yatambira ruremekedzo urwu nemufaro. Vaenderera mberi vachiti zvaitwa nehurumende zvanyevenutsa mwoyo yavo. Nengo yepolitibiro yebato rezano PF vasupa mandiwanzira avanga vari pachiitiko ichi vatenda zvaitwa nehurumende vachiti vaSithole vakaita basa guru muhondo. Nengo yebato rinopikisa Citizens Coalition for Change vaOliver Chikumba avanga varipo pagungano rapa uchapupu wechiitiko ichi vaudza Studio 7 kuti ruremekedzo rwapiwa Reverend Sithole rwakanonoka kuuya uye vaifanira kuhupiwa pavakashaya muna 2000. VaSithole vakava mutungamiri wekutanga webato rezano PF parakaumbwa muna 1963 vakadzingwa mubato iri muna 1975 vachinzi Mutengesi. Vakazotungamirawo bato ravo rezano Ndonga. Mushure mekunge nyika yavana kuzvitonga, Reverend Sithole vakashungurudzwa zvakanyanya nehurumende yevaive mutungamiri wenyika Mushakabvu Robert Mugabe zvokuti vakatombotiza munyika. Vakazodzoka munyika asi kushungurudzwa uku hakuna kupera zvekuti muna 1995 vakatongwa nemhosva yekuda kupidigura hurumende yava Mugabe kubva pachigaro. Asi vamunangagwa vakazovapa ruremekedzo urwu kugore rapera muchiitiko chinoonekwa nevamwe sekutsvaga mavhoti munguva yesarudzo dzatarisana nenyika. Reverend Sithole vakaberekwa mugore ra1920 kuNyamandlovu kuMatabeleland North vakazoshaya muna 2000 vakaradzikwa kupurazi ravo reFreedom Farm riri kuMount Selinda kuChipinge.
The Voice of America.
Bato rinopikisa reDemocratic Union of Zimbabwe kana kuti DUZ raparurwa zviri pamutemo muHarare nhasi mutungamiri waro vaRobert Chapman vachiti matambudziko ari munyika akawandisa uye kuagadzirisa kana kugadzirisa nyika kunoda vanhu vanorevesa. Rutendo Mawere anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura pavaparura bato ravo, vaChapman vati nyika yaenda kumawere zvekuti mari yemunyika yava mashisha chaiwo.
Kana uchipinda mumasupermarket muno, vanotogara muno paside pechingwa achichinja price by the minute. Anigaogara pavachiko achikonyora chimastika chinyowani, chingopinda vavachivandiri, because mari haichashande, amashisha aya. Takazvitaura kudhara. Unoziva sei? Because in the economy, I is perception.
Vati vanhu vese vanoda kuvaka nyika vanofanirwa kubatana nebato ravo.
Isusu sedivize sebato redu hazvina basa kuti unobva kuimwe bato. Kana une moyo nepfungwa dzekuvaka nyika, uya kudivize.
VaChapman vati kuondomoka kweupfumi hwenyika pamwe nekushaya simba kwemari yemunyika kuri kukonzerwa nehurumende iripo. Asi vachitaura nestudio 7 mumwe vechidiki mubato reZANU-PF uye vachange vachikwikwidza senhengo yedare reNational Assembly kuEpworth North, vataura ikandishaya vati munhu asimudzira nyika ndiva Emerson Munangagwa.
Asati amboenda here kumatisouth kumoti vane vasina madzai dzokukambina vanotumwa nenhamo kuda kuita mapresident. Kune dhamu rakasiya rapegwa mura1964 Ken Smith akauya akatadza kurivaka miroro ilake yapera kuvamona Munangagwa. Achibva ipapo ngaaende kumasvingo kumwenezi. Unobvunza vanhu vekumwenezi kuti pamaiona mapfuura maidichi vaidi chikafu chemadhongi vachibika havo mukwava yavo maraini vachima sezvino kwakavhurwa plan iri kugadzira amarula for export market amarula isiri kungomiwa muno chete abva ngaaende kumacentral asvika ikoko achaona kuti taakutogadzira mafuta ekuzora chaiwo zvichishandisa masau.
Vachitaurawo nezuro vari kumasvingo kwavakasangana nevachange vachivhota kekutanga mutungamiriri wenyika vari mutungamiriri weZANU-PF vaEmerson Munangagwa vakati mapato anopikisa achishanda nedzimwe hurumende dzekunze ndivo vari kukonzera kuti mitengo yezvinhu iite chamuramba mhuru senzira yekuti bato ravo reZANU-PF rishaye mavhoti musarudzo dzanyamavhuvhu. Vachitaura pakuparurwa kwebato ravo munyori mukuru weDUS vapishai muchauraya vati bato ravo ndiyo hurumende iri kuzopinda muna nyamavhuvhu.
Pakungoerekwa DUZ iripo pamunofoma the next government of Zimbabwe. Tinoziva kuti pane vangadhausa kana kudini, asi panopera kusvika 23 August the next government will be led by DUZ president Robert Chapman. No story pop.
Mumwe anga ari pamusangano apa angoda kuzivikanwa nekunzi Charity ati kunyange hazvo vaChapman vachiratidza kuti vane hwaro hwekugadzirisa upfumi, musangano wanhasi waratidza kuti havana vanhu.
Bato iri reDUZ president vane muono nekuziva matambudziko ese ari muZimbabwe nekuziva kuti angagadziriswa sei. Mapolisi vanawo asi havana vanhu, mastructure chaiwapo.
Asi sachigaro webato iri vamadhoku mashonganyika vati zvouwandu hwevanhu hazvina basa, vachiti chakakosha ndechekuti vanhu vachanovhoterani. Vanhu vapinda mumusangano wanhasi uyu vangangosvika mazana mashanu. VaChapman vati bato ravo rikapinda panyanga richagadzirisa nyaya yemari yenyika, migwagwa, zvipatara, kushandisa zviwanikwa nemazvo kugadzirisa zviri kunetsa munyika zvose pamwe nekuchenesa maguta. Zimbabwe iri kuzo ita sarudzo musi wa23 nyamavhuvhu gore rino uye vaChapman vati ndivo mumwe wevachange vachirwira chigaro chemutungamiriri wenyika. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.
Nyanzvi mune zveupfumi vachishanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe, Dr. Prosper Chitambara, vanoti chave kuita kuti vezvitoro nevemabhizimusi vatare mitengo vachishandisa mutengo wedhora rekuAmerica uri pamusoro kudarika wakatarwa nehurumende, inyaya yekuti havachina chivimbo nedhora remunyika. nezuro bazi rinoongorora mafambisirwo emari muReserve Bank of Zimbabwe reFinancial Intelligence Unit rakaburitsa mashoko ekuyambira vezvitoro nevemabhizimusi varinoti vari kukanganisa urongwa hwekutengeswa kwemari yekunze vachitara mitengo yezvinhu iri pamusoro zvakanyanya kudarika mutengo wedhora rekuAmerica unenge uchishandiswa nevemabhanga pazuva iroro. Dhora remunyika riri kuramba richishaya simba zvaitawo kuti mitengo yezvinhu iite chamuramba mhuru kukwira zuva nezuva. Ngatinzwei hurukuro yataita naDr. Chitambara.
Maonero angu ine dambudziko rapo muekonomi ndere iya yatinoti muecomic self-fulfilling rational expectations, zvichireva izvo kuti vanhu vazhinji maeconomic agent vemabhizimusi even wovanowo zvavo vazhinji pane tarisiro yekuti mari yemuno icharamba ichingopera simba. Saka even vari mumabhizimusi kana vaakuchaja nelocal currency vari kuchaja vachitarisira kuti mari ichangoramba ichipera simba, saka vaakuchaja neeven marates vachibenchmarka nemarates anogona kunge atori pamusoro peeven maaverage black market or parallel market rates, nekuti pane tarisiro yekuti zvinhu zvichangoramba zvichidonha. Saka vakatengesa nerate iripo nhasi. Dambudziko nderekuti vamwe vanozofunga kuti mari yemune kana vachikopera simba zvichida havazokwanisi kunge vachiita restock macommodities. Saka I think ndo dambudziko riripo iroro retarisiro kana maperceptions ekuti zvichida mari yemuno icharamba ichingopera simba. Saka kana taakupraisa macommodities edu taakutopraisa nemarate ari pamusorosoro zvakanyanya.
Saka zvinokanganisa sei nyaya dzemafambisirwo eupfumi hwenyika tichiona kuti zvakangofanana nekuti vemabhizimusi iva vari kutenga mari yekunze iyi pamisika mitema nemari iri pamusoro?
Zvinhu zvakakonzereswa kana ikonomi yambotarisana nematambudziko ekukwira kwezvinhu kwenguva yakareba yatinoti chronic high inflation kana hyperinflation. Saka ndo zvinowanzozoitika izvo vanopedzera kuita forward pricing as a way of ensuring kuti vanoramba vari mubusiness, vanoramba vachikwanisa kuzoita stock up macommodities anenge achitengeswa. Saka idambudziko rino hariperi zvekukurumidza nekuti once vanhu vazhinji valuza confidence tariro mucurrency, kuzodzosa tariro iyoyo confidence zvakare zvinotitorei nguva. Zvinenge zvichoda matanho akasimba mafiscal reforms, mamonetary reforms uye mainstitutional reforms anodzoredza confidence mulocal currency uye zvakare confidence muekonomy.
Ko danho rakatorwa nereserve bank of Zimbabwe iye zvino rekuti mabhanga anga achitengesa mari yekunze nemari inenge ichienderana nemusika wezuva iroro, muri kuona riri danho rinoyamura here kugadzirisa nyaya dzeupfumi sematauriro avari kuita?
It's yatikati market liberal exchange rate system, market determined interbank exchange rate system iriko mazuva ano. I think idanho rakakosha rinobatsira kunzwa zvakare confidence mu foreign exchange markets uye kakugadzikana zvichida uye zvinoitawo kuti vanhu vane mari mumabhanga dzemausa vakwanise kuda kuchinja formally kwete kuchinja pa black market. I think ndo zvinhu zvaitaurwa nemaobserva nevamwe vanoongorora vakawanda kuti dai misika yemari yekunze yaliberalizwa zvinobatsira kuunza kakugadzikana. But vamwe vari kuti zvichida zvinhu zvakange zvatinonokerwei zvakazoiswa tasvika papoindi yekuti vanhu vazhinji valuza confidence mulocal currency. But idanho rakakosha iroro rinogona kubatsira kudzoreredza confidence especially kuna vanhu vane mari mumabhanga dzemausa dzakangogara imomo, vanogona kupota vachitengesawo painterbank kwete kuenda ku black market. But of course zvinoda matanho akati wandei, monetary reforms tightening zvakakosha, but fiscal policy yedu inofanira kuitwa tightened. Pari zvino fiscal policy yedu iri expansionary, asi monetary policy yedu iri iri tight, saka tinofanira kuita o tighten our fiscal policy. Then nyaya ma institutional reforms kumaparasitetawo zvakare maleakages nyaya inofanira kugadziriswa iyoyo, nekuti confidence kuti idzike midzi munyika panoda mafiscal reforms, panoda mamonetary reforms, uye panoda mainstitutional reforms. Pasina kuimplementa mareforms anobata fiscal side, monetary side nemainstitutions, zvinonetsa kuti confidence ivepo, idzike midzi muekonomy.
Nyanzvi mune zveupfumi vachishanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe, Dr. Prosper Chitambara, vari parunhare muHarare neStudio 7.
Munguva yekushanduka kwezvinhu, apo nyika inenge isingaratidze chiedza, zvatinonzwa zvisingaenderane nezvatinoona, tinotsvaga chokwadi. Patinoudzwa chidimbu chete chenyaya, tinoshaya chivimbo. Munguva dzekuoma kwezvinhu, muzviroto zvedu, remangwana ratinoshuwira, zvose zvinoda nepfenyuro yakasununguka. Pano paVoice of America tinokupai chero nhau dzekuti vamwe vanoti hadzifanirwe kubuditswa sezvo dziine njodzi. Tinobatanidza pasi rose nekutaura chokwadi. PaVoice of America tinokupai zvizere pane zvinenge zvichiitika.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Kusawirirana mubato riri kutonga muBritain reConservative Party kwabuda pachena nhasi zvichitevera kusiya chigaro cheparamende kwevaimbo wemutungamiri wehurumende vaBoris Johnson, zvaita kuti bato rinopikisa reLabour Party rione mukana wekupinda nawo musarudzo dzegore rinouya. VaJohnson nechishanu vakasiya basa ravo rezvematongerwo enyika ravanga vanaro kwemakore makumi maviri nemaviri senzira yekunyunyuta kuferefetwa kwavari kuitwa nenhengo dzeparamende kwemaitiro avo munguva yedenda recovid-19, apo pakaitwa mabiko pamuzinda weDowning Street munguva dzairambidzwa vanhu kufamba-famba. Iye zvino tokupai chirongwa chinotarisa zviri kusangana nemadzimai chamunopiwa naMavelas Muhlanganya uye weStudio 7.
Ndinokuchingamidzai nemufaro vatereri pano pachirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington. Nhasi taita rombo rakanaka, tine hurukuro namuzvare Savannah Madamombe vanoshanda ivo nesangano remubatira pamwe rinobatsira vanotora zvinodhaka. Vari kuita basa iri, dambudziko iri rekutorwa kwezvinodhaka riri kuwanda munyika, nyanya kune vechidiki. Mungatitsananguro kuti mabasa api amuri kubata sesangano?
Tiri kushanda tiri kuZimbabwe tichibata nevana vari kunetsekana nezvinodhaka. Vangave vana, vangave vanhu vakuru vari kunoshupikana nezvinodhaka zvakaita sedoro kana mamwe madrugs akaita sana mutoriro, crystal meth vavona na cocaine.
Dambudziko iri mungati rakakura sei muZimbabwe?
Dambudziko iri hombe. Patinotaura nevabereki kana nevanhu neshamwari nehama, hakuna munhu mumwe chete wandatinasangana naye anoti mumusha mavo kana mumba mavo hakuna ari kunetsekana aidha nedoro kana kuti ari kunetsekana nezvimwe zvinodhaka zvembanje nemamutoriro.
Mungati chii chinoita kuti vanhu vazosangana nedambudziko iri?
Chinoita kuti vanhu vasangane nedambudziko iri zvakawanda, zvakasiyana, munhu nemunhu anosiyana. Asi pari zvino zvinhu zvatinonyanya kuona ndezvekuti mamiriro akaita zvinhu kubvira kuti vana vazhinji vari kuzvikoro madrugs ayazara, kuzara kwaakaita ndokwa kuita kuti vana vasangane nawo. Kunoyezve nerimwe mama vadambudzike kuti vana vanogona kuzvarwa vaine zvinhu zvinenge zvichivanetsa. Vana vamwe vakawanda vatinoona ndeve vana vane vabereki vakabuda munyika vachienda kumadiaspora kwatinoti kudiaspora kunoshanda vakasara vari vega. Asi vanosara vaine dambudziko vachishushika kuti kwaini ndakasiyiwa nevabereki vangu ndakasiyirwei. Kune zvakawanda zvinokonzeresa kuti vana vanhu vashandise nekuti havasi vana cheteka. Kune vanhu vakuru futi vari kuita zvinodhaka izvi. Saka kushaya mabasa zvimwe zvinhu zvinogona kuita kuti vanhu vashaye tariro neupenyu hwavo. Kushaya kushushikana kuti inini ndichazovei paupenyu, zvii zviri kuitika muupenyu hwangu zvinogona kuita kuti vanhu vashupike kusvikira vane zvirwere zvepfungwa vozotora zvinodhaka.
Sangano renyu apa rinobatsira sei?
Isu sangano redu chinhu chatakanyanya kubata chekutanga ndechekuti tidzidzise vari mumacommunities vasina rubatsiro rwavanonyanya kuwana. Tinoita kuvadzidzisa kuti chii chinoitika kana munhu achishandisa zvinodhaka uyezve kuti anobatsirika sei munhu kana achinge achishandisa zvinodhaka. Kechipiri tinozopinda pakubatsira munhu wacho. Tineshanda tichishandisa mainstitutions akaita seinoti kuparire nyatwa kana munhu achinge achirwara nezvinodhaka chirwere chepfungwa vanofanira kuendeswa kuinstitution yezvepfungwa yakaita sana Annex kana Harare Hospital kana chipatara chiri pedyo nemi chese vanomonona navana chiremba vezvepfungwa. Totangira ipapo pakuti mwana munhu ombostabilizewa. Kana aitwa stabilize takuchitanga kuona kuti tine nemapsychologist kuongorora kuti chiiko chiri kumboita kuti atore zvinodhaka. Kana zvawanikwa izvozvo otanga kubatsirwa kuti achiregera kutora zvinodhaka. Kuti munhu aregedze zvinodhaka chirongwa chinotora nguva yakareba ende chinobata kwakawanda nekwakasiyana. Saka tinofamba nazvo zvese izvozvo kusvikira munhu azosvika pakuti asimba kukwanisa kuzviti ega handichada zvinodhaka.
Chii chakaita kuti mufunge kutanga sangano iri?
Chakaita kuti titange sangano iri dambudziko rakapinda mumba, rakapinda mumusha. Itapinda pakuti isusi tine hanzvadzi yedu akanga achitora zvinodhaka. Ari kutora zvinodhaka takashupika, takashaya kuti tomuendesa kupi. Ndo patakatanga kuona kuti tingaita sei kusvikira takwanisa isusi pachizvedu kuti tizvitire kuti wanise munhu kwaanonobatsirwa.
Munhu angaone sei kuti hama, mwana, sisi, bhuti vakutora zvinodhaka?
Zvakasiyana siyana zvichienderana nezvaari kutora. Kana achitora zvakaita zvanana mutoriro izvozvi munoona kuti pfungwa dzake hadzinenge dzisisina kumira zvakanaka. Ane kutya kwakanyanya yatinoti paranoia. Ane zvakawanda zvinoitika paari kufungidzira vamwe. Anogona kutaurai kuti ndiri kuroiwa, gokutaurirai zvemaprofita, gokutaurirai zvekuti ndine mudzimu, vagotanga kuputa bute, vagotanga kudzvova. Asi kazhinji pfungwa dzakukanganisika.
Zvamira zvakadaro munoti vanhu vaite sei kana vaona vasangana nedambudziko iri?
Chekutanga batai vana chiremba, endai pachipatara chiri pedyo nemi. Musagare nemwana ari kurwara nepfungwa nekuti munogona kukuvadzwa. Endai munoona vana chiremba vari pedyo nemi.
Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita shanje. Ini ndini Marvelous Mhlanganya uye ndiri muWashington.
Tinotenda Marvelous. Iye zvino tokupai chirongwa chezvatinosangana nazvo muupenyu. Nhasi tiine hurukuro negweta rinorwira kodzero dzevanhu vachishanda neZimbabwe Lawyers for Human Rights vatinashe chinofukutwa. Vari kumirira mabhuku mana ekwaMutoko atarisana nekutorerwa minda, mafuro pamwe nemisha neimwe kambani iri kuda kuchera matombo.
Ndizvo zvichaizvo. Tiri kumirira vagari kwaMutoko nemabhuku anokwana kuita iwo mana vane minda yavo nenzvimbo dzinoyera nekumafuro kwakapegwa nekambani iri kuda kuita granite mining yakasvika ikoko ikapega 150 hectares. Kambani haina kunge yaita maconsultations kana kupiwa nzvimbo mvumo nevagari vemunharaunda kuti inge ichipega kumafuro avo o kunzvimbo dzavanorimira o kunzvimbo dzinoyera. Zvisiri izvo zvinotarisirwa mumutemo weMines and Minerals Act, uyo unotaura kuti kana munhu ari kuda kupega panzvimbo inorimirwa nemunhu o pamafuro ake anofanira kunge apiwa mvumo nemunhu iyeye nemuridzi wemunda kuti agokwanisa kupega nekuenderera mberi nezvirongwa zvavo zvemaini.
Saka imi zvi zvamuri kunzi muite nevamuri kumirira.
Isusu turukunzi tiudze vekambani ava kuti vaende kwamutoko vanobvisa mapegi avakaisa. Takanzi tivape 2 days kuti vaite zvinhu izvozvo, then vobva vamira urongwa hwavo hwekuenderera mberi nemaactivities avo emining. 2 days dzikasadarika tichazoita mapepa eku high court ekuti vamiswe nekuti vapiwe order yekuti vanobvisa mapegi avakaisa zviri kunze kwemutemo.
Tinoziva kuti vanoita zvekuchera ava havangouye vachichera vasina kunge vapiwa mvumo nehurumende, uyewo vachigara pasi nemakanzuru enzvimbo dzavanenge vachichera matombo kana zvicherwa pamwe chete nemadzishe. Hazvisi zvinhu zvakanga zvaita here kuti vakanga vatopiwa mvumo vekambani kuti vange vachienderera mberi nebasa iri?
Kumapepa vakaratidza maclients edu kambani iyi yakapuhwa mvumo yekuinvesta muno muZimbabwe kubva kubazi reZIDA, Zimbabwe Investment Development Agency. But mvumo yayo yayakapiwa investment permit inotaura kuti vanofanira kunge vachingoita gold and nickel mining munzvimbo yemazoe negruwe. Zvinova izvo zvekare imwe yemamwe magrounds atakaraisa kuti license yavo inoti vanofanira kunge vachimaina gold nenickel kumazowe nekuguruwe kwamutoko vava kutsvake. Zvekare takaona kuti kambani iyi haisati yava neenvironmental impact assessment certificate, anova mapepa anofanira kunge atanga awanikwa kuti kambani inenge ichiita zvemining izoenderera mberi. Saka naizvozvo mutemo weenvironmental management act hautobvumidze kuti vanhu vatange kuita mining kana kupega kana kuita inonzi prospecting vasati vane environmental impact assessment certificate. Saka naizvozvo mutsamba yatakavanyore taivaratidza zvekare kuti kupega kwavakaita nekuda kutanga mining kwavari kuita zviri kunze kwemutemo. Zvekare takaona kuti map yavainayo vekambana iri kuratidza mining location iri kutotaura zveimwewo village inonzi Madzima iriko kwamutoko ikokoko, but vakaenda ku 150 hectares dzavakanopega, vakanopegawo zvekare kune imwe area isiriyo iri kuburitswa pamining location.
Tinotenda vatinashe chinofukutwa veZimbabwe Lawyers for Human Rights. Iye zvinotoenda kumitambo. Vana veZimbabwe vakawanda vachitarisira mutambo uri pakati peManchester City neInter Milan weChampions League pafinari iriko manheru ano. Tinzwe zvina Mike Okariati.
Kwete, nekuti vanoona nhabvu yekuEngland zvakanyanya, asi nekuti vari kuona kuti Man City yakasimba zvakanyanyisa mushure mekubuditsa zvikwata zvine mbiri zvinoti Leipzig, Bayern Munich neReal Madrid makwikwi aya. Kune rumwe rutivi vanoti Inter Milan yanga isina kunyanyomerwa murwendo rwayo apo yakasangana nePorto, Benfica nevavakidzani vayo veAC Milan. Mnyori wenhau dzemitambo anogara kuEngland, Admire Muemeke, anoti veruzhinji munyika iyi vambokanganwa zvikwata zvavo zvakaita sana Arsenal, Liverpool neManchester United vachipa rutsigiro rwese kuMan City.
You know, nyika inoyi inyika inoda bhora stereki. People are just talking about the match. Vanhu vambokanganwa kusupporta mateams avo, you know. And this time around, they are just supporting Man City because it me kunok. Mudi ashia kati simu kei.
Admire, anot iye pachake, arikona Man City ichikunda nemhaka yeshungu dzekuda kutora mukombe mumwe chete wasara kuti ipinde munhoroondo yenhabvu mushure mekutora mukombe weleague neweFA Cup mwaka uno.
Ndikuona kuti vakomana yeMan City vanokwanisa kunge vachikunda.
Mo Zimbabwe veruzhinji vanonokerwawo nemutambo uyu mutsigiri weHighlanders vaSimbai Mahachi vachiti Man City iri kutora mukombe uyu.
2-1
vanoita zvekubheja mutambo va tatenda Feremango. Vanoti varikuisa mari yavo pa Man City vatarisira kukohwa pakuru panopera mutambo uyu. Asi kune vamwe vakaita sava Innocent Matika avo varikuramba kufamba nzira imwe chete nechaunga vachiti Inter Milan ichachamisa veruzhinji.
Inter Milan inogona kuwina kangotanga boys achete ino defend.
Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Tinotenda Kariati, ndini Jonga Kandemiri, ndikusai muna Praxidus Jeremiah.